musangano wamangwana wakanangana nekutaura nezvenyaya yemedical aid society yatinoshandisa vashandi vehurumende nevamwe vashandi vemapazi akasiyana siyana private sector nemaparasetals wepismas premier service medical aid society. Musure mokunge maita hurukuro dzakawanda wanda dzakabuda mumapepa nezviri kuitika kupismas. Saka musangano wamangwana musangano uri kuuya nguva yakanaka yekuti sevashandi tinenge tiri kuda kuti tidzoke kuhurumende kuti hatichaonekwa mashandiro edu, hatisina vanotimirira mumabhodhi yayo epismas. Zvimwe zvinhu zvaakungoitwa hatisiri kuzvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Mabenefits mamwe hongu aripo but tinenge tisinganyatsokunzwisisa kuti ari kufamba sei. Vamwewo vachitaurirwa kunzi kune mashortfalls akakura chaizvo, asi chakunetsa vanhu ndechokuti ko mashortfalls anogoitika sei kana tichinzwa kuti isusu medical aid society yedu ine mari yakawanda kana takatarisa mari dziri kutambira vanhu. Saka mibvunzo yese iyoyi mibvunzo ine vashandi vehurumende, mibvunzo yatinoda kuti tikagara pasi nehurumende tonyatsokuwirirana kuti zviri kumboitika kumedical aid society yedu zvinoendeka here kana zvakatariswa pemitemo vemutemo ndo vanozotarisa.
Tinonzwawo kuti pane kusajeka kwavepo panyaya dzekuti mihoro yamakavimbiswa nehurumende ichauya riini. Inyaya yamungatarisirwa here kukurukura zvakare mangwana?
Hongu, iko zvino hapana zvatinganyanya kujekesa, asi kuti yasvika nguva iko zvino yekuti patinosangana mangwana negurukota rehurumende iri ndidzo nyaya dzakanyanya kukosha, idzodzo dzatinofanira kutaura nezvazvo. Saka tichawana mukana zvakare wekuti kana pane zvinoda kutaurika tibve tataura nezvazvo. Vanhu vanga vari kungofonawo vachibvunza zvinhu zvakasiyana siyana kuti payday yakachinja here, kuti muhoro mutsva uri kuuya here. Mindiro dzose dzizvo tiri kuvaudza kuti vatimirira mangwana, hatitataurirana nehurumende tobva tavaudza kuti chimiro chezvinhu chakanyatsokumira sei.
Panga paine nguva here yakanga yapiwa nehurumende kuti mumwedzi wakati ndo pachatarisirwa kuwanikwa mari itsvaidzi?
Tarisiro yakanga tinayo tese nguva dzese kana mari ikataurwa nezvazvo tikapedza muna January, munhu wese anenge ane tarisiro kuti February vanhu vanenge vakutanga kuwana mari dzavo. Saka kana vamwe vakatanga kusadziwana kana kuti pakatanga makuhwa, tinoda kuti makuhwa achotozomagadzirisa kana mushure mokunge tawana information yacho mangwana. Chakakosha chatinoda kuti vatinomirira vese vazive ndechokuti vagozomirira kunzwa statement yatinenge tabudisa isu, nokuti ndiyo inenge iri official yayo. Hongu, zvimwe zvinogona zvinge zvitenderera panhare mozha nepamaemail nepai, asi tinoda kuti tichengedzane nguva dzese kuti kana tichinge tazobudisa statement yedu yatinobudisa mangwana kana kufira mangwana, ndiyo ichanyatsotsanangura kuti zvinhu zvedu zvakanyatsokumira sei.